Ugashashap tamba Unochko kam sana Oh yeah Tapi
Akuna juve kune kepele ne close Mari vachakaru kanava mira muroti Vakambu tazira nendivo vachano kuinwa Muchati makisa mamira mkoti Pandaka pukunyuka mari bangu ndotenda Pandaka zunguzika mari bangu soy Hamuti tenge sere mwea watino famous Tino ratitana unu wana roti
Bari kuganza ni kutivale popular
Bari mu Pablos vaka zora points
Wano ndi dama wano ndi tindi no umana
Kano fara bando buda msoti
Sorry, kana ushowa, kana vote, kana support
Pamuka ka story, mkanda post
Rich, kana posh
Kota, kana Scott
Enzo, kana blot
Tesanga na nislenda, pama shops
Izu tino ketchup, kana fort, kana fort Akuna juve kune kepele ne close Mari vachakaru kanava mira muroti Vakambu tazira nendivo vachano kuinwa Muchati makisa mamira mkoti Pandaka pukunyuka mari bangu ndotenda Pandaka zunguzika mari bangu soy Hamuti tenge sere mwea watino famous Tino ratizana unu wana roti Roti Tino ratizana unu wana roti Roti
Tapi I feel the love Feel the pain, and easy bumping, and easy fake. As is a junkie, come back here, say. What did he marry? I don't go that cash.
I'm not your business, I'm not your man. I always listen and I don't complain. I don't complain. Akuna juve kune kepele ne close Mari vachakaru kanava mira muroti Vakambu tazira nendivo vachano kuinwa Muchati makisa mamira mkoti Pandaka pukunyuka mari bangu ndotenda Pandaka zunguzika mari bangu soy Hamuti tenge sere mwea watino famous Tino ratitana unu wana roti